Vana chiremba navana mukoti vanga vachidarika mazana matatu varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nekupambwa kwakaitwa vamagombei vachiti havasi kuzodzokera kubasa kana vamagombei vasina kubudiswa muupambwa. Vamwe vanga vari pakati pevaratidziri ava vanosanganisira hama dzavamagombei idzo dzaratidza kushushikana zvikuru nekupambwa kwakaitwa hama yavo nemugovera nevari kufungidzirwa kuti vasori. Baba vavamagombei vaHeri Magombei vati mhuri yavo yose iri kushushikana mupfungwa kubva pakapambwa mwana wavo uye vane tarisiro yekuwana mwana wavo ari mupenyu.
Tinopa kutenda nekuuya kwenyu nekuungana kwenyu nekutimirira. Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuda kwenyaya yekushayikwa kwaPeter. Saka kana tichikuonai muchitimirirawo kudai tinotombonzwa mwoyo wedu kutonhorera kuti dzimwe dzenguva tingamuwana ari mupenyu uyezve akadzokawo kubasa rake sezvamuri kuita. Zvino hatina kumira zvakanaka, pfungwa dzedu hadzina kumbomira zvakanaka. Timupenyu here? Ari kupi? Chii chiri kutora nzvimbo? Takangonzwa all over esadheni kuti Peter atorwa haachisipo. Saka kuti tinyatsoziva nhoroondo yakanyatsokwana kuti zvakatanga tati zvichiperera tati hatizvizive, kunze kwekuti tatiziva kuti Peter anga achimirira nyaya dzemawejesi kunyaya dzemadokta sezvinhu zviri kungokwira kudai, ndo zvatanga tichiziva. Saka tazongodza kuti Peter atorwa, saka hatitiudza kuti ari kupi. Saka tinotenda nekuuya kwenyu nekutimiririrawo kuti dai tagona kuwana Peter ari mupenyu.
Mumwe chiremba mukuru anga ari pakati pevaratidziri ava vabhotombo vayesango vati havakwanisi kushanda kudzamara vamagombei vawanikwa. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa nesvondo zvichiwera kupambwa kwakaitwa vamagombei.
Ngatirambei tichiti kana pasina Peter hapana kushanda. Sezvandakambotaura nezuro, I think it's much easier to produce one person than to try to convince everybody here to go to work.
Munyori musangano rinomirira vana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEdward Nema vatiwo vari kutyirawo upenyu hwavo zvakare zvichitevera mashoko ekutyisidzira akasvitswa panharembozha yavo vamagombei vasati vapambwa nemugovera.
Ndakabva ndafonerwa again inini. Maybe manotis makaona audio isekireta iyayo kunzi vari kuda kundiuraya between Chivhu and Harare. Vakasenda that message kwandiri vakafonera Dr. Peter Magombei uyo sitting next to each other. Tairamba peanuts yange yatiwa negovernment. Then government iyo yakada kutikohesa kuti tisainire peanuts idzodzo tikaramba. Then ipapo vakabva vandifonera vakati iwewe tinokuuraya. Then ndabva ndatendedza audio inonga makaiona iri kutendera audio. Before that vakauya 3 armed men vakauya kumba kwangu Chivhu vachida kutikidnapa. Then I escape. You see? Then ndikanyarara. After I'm seen. Vandifonera somebody akandi advisa kuti isa auto recorder pafoni pako. That's why ipapa ndakazokwanisa kuva recorder. Ndikatenderedza audio kumavembers. Saka izvozvo izvi I'm standing here. My life is at risk. Saka tiri kuti government ngaidzo kuti targeta as my union leaders. Hatina chataka wakagadzira. What you are demanding is just a decent salary. No Peter.
No
Peter.
No
Simbu.
Vana mukoti vekubulawayo vanonzwa vatanga kuramwa mabasa nepamusana pekupambwa kwavamagombei pamwe nekushomeka kwemari dzavari kutambiriswa nehurumende kuchinhoi zvinonzi madhokotera chete ndiwo ari kuramwa mabasa. Zvichakadai munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vachawanda zvakada vati varwere muzvipatara zvakawanda havasisina achavarapa nekuda kwekuramwa mabasa kwavari kuita uku.
It's so unfortunate kuti gavhumendi yatiisa pangwe yakadai yekuti tinosiya varwere vedu vasina vanhu vasina vakuvatenda tichisweroita zvekumbotsvaga mari nekuti mumwe wedu akaenda kupi. Dai zvinhu zvinhu zvakangogadziriswa zvakanaka tine varwere vedu, isusu tinototirwadza kuti varwere vedu havana vanhu because varwere ivavo it can be any one of us. Saka ndini ndogona kusvika pachipatara pasina munhu but zvinorwadza kuti ndopatasvika nhongo yatasvika.
Vana chiremba navana mukoti vanga vachiratidzira muHarare vatadza kusvika kuparamende mushure mekunge mapurisa anga akapakatira zvombo avabvarira panosangana migwagwa inoti Mazowe Street naJosaya Tongogara kuti vasapinde pakati peguta vachibva pachipatara cheparirenyatwa pavatangira kuratidzira uku vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana. Mushure nemaawa maviri varatidziri ava vakamiswa nemapurisa panzvimbo iyi apo pavanga vachiimba zvakaomarara. Mapurisa azobvumidza utungamiriri hwevaratidziri ava chete kuti hunosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende ichashandisa mauto nemapurisa kuti abatsire muzvipatara sezvo vanachiremba vari kuramwa mabasa. Zvichakadai, sangano ravanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights raburitsa mashoko ekutsoropodza kupambwa kwavamagombei richiti hurumende inofanira kuona kuti vamagombei vawanikwa uye kodzero dzeveruzhinji dzachengetedzwa. Nezuro, hurumende yakazivisa kuti yaudza mapazi ayo ose anoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwenyika kuti aferefete kuti zvizivikanwe kuti vamagombei vakapambwa nani. Hurumende ichiti pari zvino haisi kuzivawo kuti vamagombei varipi. Kupambwa kwavamagombei kwashorwawo nesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.